Wagari ichokwadi wari kunyuta muzuva ranhasi sangano reHarare Residents Trust rapa petition muguta reHarare tapa acting mayor councillor Peter Moyo. Wagari wari kunyuta kuti nyaya yemaprepaid water meters haina kubva kuwagari, nyaya yakabvira mumahofisi ewatungamiri wekanzuru. Nyaya iri kutorwa sechimbi chimbi, asi waine mukana wekutaura newagari asi hawasi kuushandisa.
Asika vekanzuru tataura navo vashumba vari kuti aiwa imi munenge muri kungokurumidza kumedza kutsenga muchada, vachiti vagari vakawanda vari kufarira urongwa hwavo.
Iwo vari kunyengedza vagari vachiti maprepaid water meters akafanana nemaprepaid electricity meters, asi havasi kutsanangurira vagari kuti mugari ashandise mvura anotanga abhadhara